Kogona kunenge kudada yawedzera mapoints ayo iri pamusoro pengezi Platinum Stars kusvika pamapoints mashanu kwasara mitambo minomwe chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. Vanoziva zvemutambo wenhabvu vave kutoti mukombe wananga kuzvishava nezvekare mushure mekunge FC Platinum yapamhidzira mapoints ayo iri panyanga kusvika pamapoints mashanu kubva pamapoints maviri. Izvi zvinotevera kudambura kwayakaita Herentals pamusha 2-0 nemugovera. Musi mumwe chetewo ngezi Platinum Stars yakachanya muHarare ndokurohwa 1-0 neYada Stars. Kugona kunenge kudada yave nemapoints makumi matanhatu nemaviri madamburo ichiramba iri pamapoints makumi matanhatu nemanomwe zvichitevera kukundwa kwayo neYada. Zvikwata zviviri izvi zvichasangana mumutambo wavo wekugumisira asi FC Platinum ichange iine mukana mukuru mumutambo uyu sezvo inenge iri pamusha mushure mekukunda 3-1 mumutambo wavo wekutanga. Asi vanoziva zvemutambo uyu savahanti mhondiwa vanoti semaonero avo mukombe uyu watoenda kushavane kunyange hazvo pachiri nemitambo isati yatambwa.
Nekutamba kuitai zvinezvi ndikuona Platinum hainenge iri pamberi ngezi yatisarii zvayo asi hainokwanisa kukurirwa ngezi nePlatinum iri pamusoro.
Asi Platinum nengezi dzinofanira kugadzirisa matambiro adzo ekunze kwemusha uko dziri kudonhedza mapoints akakosha kuzvikwata zvinotarisirwa sezvepasi pasi. Asi Chicken Inn kana kuti maGamecocks arikutarisira kuti Platinum nengezi dzichatedza mitambo yave kunopera kuti ivo vatore mukombe mukuru uyu. Chicken Inn haisi kutamba nemukana zvekuti nemugovera yakarova Blue City 2-1 ndokudimbura mapoints ayakasiyiwa nawo nengezi kubva pamapoints 12 kusvika pamapfumbamwe. Muteveri weChicken Inn vachepad saizi vachiri nechivimbo chekutora mukombe uyu.
Tine mukana mukuru kwazvo kuti titore ligi gore rimwe. Ligi ndeyedu weChicken Inn tikuno ndakatohwina kudhaa. Vakangoita slip up chete tatora ligi. Hapana problem ipapo neChicken Inn tinohwina.
Asi kutatarika kwedynamos kana kuti Dimbare vamwe vachiti maDrama Boys hakusi kupera mushure mekunge chikwata ichi nhasi masikati charohwa pamusha 1-0 neHarare City izvo zvasiya vaimbove maDrama Boys vapinda pazvikwata zvakatarisana nekubuda makwikwi aya. Mimwe mitambo yakapera seizvi: ZPC Kariba 2 Highlanders 0, Cape United 1 Shabani Mine 1, Blower Chiefs 0 Triangle 1, Black Rhinos 7 Mutare City Rovers 0, Chapungu 1 Mishrat 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 62 points, Ngezi Platinum Stars 57 points, Chicken Inn 48 points, Cape United 43 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Mishrat 26 points, Mutare City Rovers 24 points, Shabani Mine 17 points, Blue City 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.